games they were actually the direction they got no fun and let's see and that's a nigga. But at least now that Basketball Africa League, yeah, we are promoting mass structures, they put basketball here professional in Africa, it's gender in the NBA. I think the so in terms of Kukatirama teams, they do, then Kukurongega, Senika in terms of sponsorship. And Basketball Africa League, they got by element one, which as a country, is also Kanamanika, they got an Egypt, but he got the team one, Yaga Simba, he's total players from as far as America. He's also Kashanda along those lines where total of my players, Edwin Okuanamanika, at least to push out Watambo, Basketball Africa League, Ninga, Maritakati, or there's no better developer basketball.
Makawani Kwam Sipinde, qualifiers ekuzoenda ku mitambo iyo yekukigana.
Chikwata chedu chinonzi Mercenaries Basketball Club taka qualify for ma finals apa kutambwa aya. Tisaka represent Zimbabwe ma qualifiers achina tikazokundwa nechikwata che Ferroviario de Maputo. But isusu nenyaya ye COVID pane ma qualifiers arikuuya futi arikutanga muna August. Tinofanha kuenda futi ma qualifiers iyo ya SEMA Defending Champions. Muno saka tiku prepare kuti at least for the next tournament zinge tarongeka zviri nani. Takwanisa kuona ma resources ari nani kuti tiite prepare yekutamba the next edition ye Basketball Africa League.
Ndezvipi zvinenga mpini zvamuri kusangana nazvo mumitambo iyo ye basketball?
Nyaya ye funding, ye sponsorship, kuti inotikanganisa zvikuru. Then imwe issue inokuti inoti affecta zvedu ndeyekuti muno muZimbabwe tiri kutamba basketball yedu on a regional basis. Saka vekwamutare vanotamba vega, vekuharara votamba vega, vozongoti kamwe chete pagore vochisangana votamba tournament one. Saka experience yedu inenge iri shoma pakutamba magames ari competitive akawanda, because kuno kwamutare kwatiri hatitambe macompetitive games akawanda. Saka isusu washina takufanira kuonge kuti tigadzire a national league yatinotamba kuti at least this week vanotamba netimu yekuBulawayo, matamba netimu yekuHarare. Zvinoita kuti ticreate a competition iri nani, so that panozotambawo muAfrica tinenge takwanisa kumira-mira.
Nde api mangwe magames amakatarisira mune ramangwana?
Takatarisira iwayo maqualifiers Basketball Africa League achina iwayo pane ari kuuya muna August ndo watakatarisira. Then pane magames ari kuda kuuyawo ema Afro Basket maqualifiers iwo anenge achitambwa nenational team. Asi pakutambwa nenational team zvinotipawo kuti preparation yemaplayers edu vamwe vachatamba Basketball Africa League vawanewo experience, game time, game experience. At the same time, it's just one side of the world. But I'm going to talk about the Basketball Africa League.